Tino confirma kuti takawana ma instructions last week mensuwe Thursday kubva ku Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vachitaura iyo vari kuti ma members avo ari kuda kudeployiwa as polling officers in various places across the country. And unfortunately, vakaita established that pane vamwe vakawanda zvikuru vachadeployiwa kunzvimbo dzavasiri registered zvinovashaisa kuti vasakwanisa kuvhota. Saka vane tsamba yavakanyora iro kuZimbabwe Electoral Commission musi wa4 July 2018. Pari zvino tsamba iyi yanga isati yawana mhinduro. Isusu takazonyorawo tsamba musi wa6 kunze tichiti tsamba iyi yamakanyorewa isati maripaya tipeiwo tsamba iyo kana musina isusu taakumhanya kukoti nokuda kwekuti kodzero dzakakosha dzemamembers eclaendi yedu dzingango tsika tsika kana tikasaenda kukoti kana kuti nini kasanyatsobuda pachena kuti inoda kuti vadeploye sei.
Makatoendesa mapepa enyu kumatare here kana kuti hamusati?
Kutaura kwandikuita kuno kuti kutodrafta agent chamber application yandinofunga kuti tichaifaira kukoti mangwana.
Saka zeki yanga aisina kumboronga kuti maticha achaishandira pasarudzo akwanise kuvhota vari kwavanenge vachishandira zeki vari.
Kutaura kwandakati nemaclarensi nevamiriri vemaclaendi vakauya kumaofisi kwedu last week vaitaridza kuti havana zvavanoziva nezvirongwa zvinova ndizvo zvakatozivisa kuti ivo vachimhanya mhanya kuti vatrae kumiririra mamembers avo nokuti mamembers avo ndo akanga akurutya kuti pavangangodeployiwa kungangova kure nepavakarejistira kuti ivo vagovhota. Saka vaitotyira kuti vanokwanisa kutadza kuvhota. Pamutemo vanhu vezeki vaifanira kunge vakataura within 14 days after nomination vaifanira kunge vakataura ivo kuti zvichafamba sei kuti vanhu vachadeployiwa kunzvimbo dzavasina kurejista vagovhota.
Kana zvamuri kuda zvikasafamba zvichaitwa sei?
I think zvinenge zvaakumbova kune umwe noumwe individual kuti unokoshesa kuinda kundoita polling officer here kana kuti unokoshesa kuvhota. Saka panenge pakaoma asi so zvinokwanisa kupesera zvakuitika zvekuti vanhu vanokwanisa kungotsudza kuti regai tiende hedu. Nekutotya kuti tinozonzi takaramba kutevedzera a law of instruction tikazodzingwa mabasa kana kuti tiregai tiende futi tinawo kana ka 20 cents katinowanawo pamusoro ikako kanobatsira kuti tiraramise mhuri nekaita zvinhu munyika muno. Saka pakaoma. Ndo the long and short of my answer.